dzakawanda. Kuno kunyika yatiri yatinogara isu semadzimai tisu tinoona kuti vana vari papi even kumba ikoko kuZimbabwe. Tisu takabata mhuri dzedu hatirege nekuti tabuda kunze kwenyika. Kuti vadya vaita sei izvozvi mhuri dzedu tinotoita zvekuti zvekutamba chirongwa chekuti tinotenesa mari pamwe chete totenga chikafu kuti vanhu vadye kumba. Zvese izvozvo tisu semhuri madzimai because tinoda kuona kuti vanhu vadyei. Vana vari kuenda kuchikoro here? Vana vari kupfekei? Muno semadzimai kana mawira anoita madzimai mazhinji ari munomu vanenge vasina magwaro akanyatsoti ekuti vakwanise kuita uyu mabasa avanenge vakabva vachiita kwavanenge vari. Zvinoita kuti vakadzi vapedzisire vapinda mutsaona dzekubatwa nhapa kana kushandiswa zvisirizvo nenyaya yekuti vanenge vachingotsvaga kuti ndoita sei, ndopinda papi, ndorarama sei. Idzi nhamo dzatinoona vakadzi vakawanda vachiona vari muno munyika dzekunokwi. Zvimwe chete nekumba, vakadzi vari kupinda munhamo dzisenge nhamo dzatakaona vakadzi vaakuenda kunana kuweiti vachinotapwa nekunzvimba dzakawanda nekuti vari kungoedza kurarama. Asi isusu nekuti vakadzi hatizogona kuzvichengetedza tinowanikwa tapa nhamo dzakadaro patsekwende dzakadai idzi.
Muchange muri kuratidzira muri pai chaizvo uyezve munoona zvichibatsira here izvi?
Saka ticharakidzira tapiwa magwaro ekubvumidzwa kwekurakidzira. Tichange tiri paUN chaipo. Pana 42nd pane panobvumidzwa vanhu kuratidzira pakagadzirirwa izvozvo kuti vanhu vapote vachirakidzira. Saka isusu ndopatapiwawo nzvimbo yedu yatichange tichirakidzira tiri ende nzvimbo yedu yatapiwa iri pamberi chaipo chaipo patinokwanisa kuti tinotoona vakuru vedu vachiuya vachipinda vachienda kuti zvimwe vangazwe vakaona isu vana veZimbabwe takamira ipapo. Kuti zvinobatsirei? Ndinodaira kuti zvinobatsira nekuti takuona nyangwe vanhu vakuru vedu kuZimbabwe vasiri kutaura nesu asi tinoona nekunzwa zvavari kuronga ndozvinotiratidza kuti vari kutinzwa, vari kunzwa zvatiri kutaura. Zvakawanda zvavari kuronga, vakatouya vakawanda vari muno mune dzimwe nyika dzino zvavasingasimboita kutumira vanhu vavo nenguva yakareba. Saka varipo vari kuzvinzwa, tinobvuma, tinotoziva kuti vari kuzvinzwa. Tinoona nemarongera avari kuita vari kumba vachigadzirira kuuya, magadzirira avasiyana nemagadzirira avanosiita. Saka kubatsira kwazvo dzimwe nyika dzichatinzwa, isu vana veZimbabwe tichakwanisa kuti nekuti kumba kwavari kurambidza kuti tiratidzire. Saka kuno havakwanisi kutirambidza kuti tiratidzire, ticharamba tichitaura ende mukutaura ikoko mukuungana kwataita omuka zvakawanda zvatakukwanisa manje kuti tibatsirane tichitaura kuburikidzira nekuratidzira kuye. Tabatana vana veZimbabwe taziva kuti tinokwanisa kubata nekushandirana pamwe chete. Takukwanisa kutaura nekuronga zvino zvinoita kuti tienderere pamberi.
Kuchange kune vanyarikani vari kubva kumusha here kana imo muno vachange vari pakuratidzira uku?
Tine vanyarikani vakawanda vari kuuya. Tina vamawarire vanenge variko mazuva mashanu. Tina vamanyika vanenge variko, Dr. Manyika vanenge variko mazuva mashanu. Tina vamapfumo vanenge varipo. Tina mukoma Patterson Dzamara vanenge variko. Koma Promise Mukwananzi vaifanira kunge vachiuya asi vakazosungwa vakaitwa mujeri vasati vakwanisa kuuya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Savana Madamombe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tambire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro naIshe Nembire vaClemens Nembire pamusoro pemumwe murimi wechichena ari mudunhu mavo. Uyo anonzi ari kumbunyikidza vashandi uye haremekedze kodzero dzevamwe. Zvaita kuti Ishe Nembire vade kutora matano ekugadzirisa mabatira anoita vashandi nevamwe munharaunda. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 Ishe Nembire.
Ndinotenda vajonga kande miri makadi zvenyu.
Aiwa ndiri mupenyu changamire. Nhasi tati timbouya mudunhu menyu tinzwe nenyaya yemumwe murimi wechichena anonzi ari kutadza kubata vashandi vake zvakanaka tichinzwa kuti muri kugunun'una nemaitiro ari kuita. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Ya murungu uyu haasi munhu ari kutambira ruoko rwokuregererana yatingati reconciliation yakaitwa muna 1980. Ane utsinye neusarura ganda unotyisa wekuti ndingangokupai muenzaniso wekuti akaona imbwa yake ichidya sadza musidbed refodya akarova imbwa iyoyo zvinotyisa akasunga kunoirapa kungave kugarisana here ikoko. Haana munhu waanomhoresa, haana munhu waanorespekta. Mukadzi anotuka sezvaari pamiri pako pake kuti chakati chako. Murume anotuka sezvaari pamiri pake kuti chakati chako. Anotiudza isu vanhu vatema kuti muri bhongoro chimpanzi. Pacompound yaanochengeta vanhu vake pane vanhu vanosvika kuma 200 asi vanoshandisa bush toilet. Saka ndozvataida ndokuti akadomboedza kutaura naye kana munhu akashanda haadi kumupa mari yake yemakore. Hungu tiri kuziva tine matambudziko eupfumi hwenyika. Asi hazvingaitika kuti utadze kupa vanhu vakushandira makore 17 akangoona kuti uyo agarisa uyo anobva amudzinga. Murungu akaoma andingati nguva yapfuura akatomboisa puti munzeve dzemumwe mushandi akauya pandinda akatoenda kumapurisa. Akaenda kukoti zvakazongoperawo zvazvo handizivewo maperero azvakaita vajonga.
Murungu uyo ane nguva yakadii ari mudunhu menyu ishe nembiri?
Murungu uyo wagara kubva ndichiri kumuziva tiri muhondo achiuya kumusha kwedu kuma1970s. Mapurazi maviri vakandemiri yake nemwana mwana ndiwo atinaye. Vese baba nemwana vane utsinye unotyisa unotyisa unotyisa. Avo ndingangoti pachirungu dheya hardcore racist.
Pane vamwewo vaiti kunetsana kuri kuita ishe nembire nemurimi wechichena uyu inyaya yekuti makagarisana papurazi rimwe chete. Dzimwe nguva muri da kuburitsa murungu kuti munge muchiwedzera purazi renyu. Mungapindura ipapo ishe nembire?
Kwete, kuwedzera purazi hatisi kuda kumbowedzera. Ini wangu munda wakakwana. Ndingatopa mhuri yangu, ndingatopa vana vangu kuti varime zvavo. Ini wangu munda wakakwana, handisi kuda kurima munda iwoyo hayo. Kana nanhasi handina chishuwo nawo. Ndine munda wakakura ende ndine kapasiti yekurima ikoko handiko vajonga kandemii.
Muchitarisa nhoroondo yekunetsa kwemuchena uyu chii chaita kuti atore nguva yakareba kusvika nhasi akangogara papurazi ipapo pasina matanha anotorerwa kana nehurumende kana nemapurisa kana nemiwo madzishe mugere imomo?
Haya apa handingagone kukupindurai vajonga asi dai mamuri muzimbabwe ndai kutaurirai. Ndongotiwo nedzimwe nguva kusimba kwake nedzimwe nguvawo chiso chake pane vanochidawo kana kuti anogona kurima kana kuti munhu aoito zvipi handingazive kuti sei asvika nguva ina aripo apa handingazive. Neniwo ndiri kutoshamisika kuti uyu murungu uyu anobata vanhu zvakadai sei asvika nguva ino aripo nokuti haana waanotya. Kana vashandi vake chaivo vane nhamo vanotonunurwa neni vanotukirira varungu ava vanorova vashandi achizive kuti simba rake vanoriwana kui nokuti ndongoti pamwe vanoriwana kugasa ravo nokuti vachena. Asi vachena ndione sokunge zvingashamisira ipapo nokuti ganda rakabva panosana nyama tsvuku zvakangofana onerangu.
Aiwa tinotenda zvikuru ishe nembire nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Tatenda vateereri, mukare nerugare azviita.
Manga makateerera kuna ishe nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vemachechi vanoti vari kuedza kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavakurudzire kuti vaite musangano nemapato ose ezvematongerwo enyika vemachechi uye masangano akazvimirira mukuedza kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Bato rePDP roita mhemberero yekusvitsa gore raumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevere.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 10 Mpandula 2016 igama ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abokholo lwesiKristu basola inkulumo kaMongameli Robert Mugabe yokweyisa imithethwandaba yelizwe.
Isekelo sombuso siyehlukanisa amandla kaMongameli lamandla amajaji. Ngakho uqakathekile ukuthi bahlonitshwe ngenxa yokuthi yinto ephakathi kwesekelo sombuso. UMongameli wethu ulamandla akhe, kodwa amandla akhe ayafinqa umsebenzi owamajaji.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokwanda kwabesifazane abathengisa imizimba emalokijini.
Indlala idlisa amanyala. Yebo kambi bangazake mhlawumbe bakwenze baqonde khona bezindlini zokuthi zona lezokunathela mbezane, kodwa nabengxenye kukhona abangakwenza abangazake bakwenze nxa isimo sikhonile.
Lamuhla silengxoxo lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abokholo lwesiKristu basole kakhulu inkulumo kaMongameli Robert Mugabe yokweyisa imithethwandaba yelizwe besithi bafuna xolise ngokululaza abathetha amacala. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama iseHarare.
Lenkuthazo yethulwe yinkokheli yamabandla okholo lwesiKristu emhlanganweni lethatha lezindaba eMedia Center wokuveza imbono yayo phezu kwenkulumo kaMugabe kokwenza kwabomahluli abavumela ukutshengisela kwaZulu njengokumunyethwe isisekelo sombuso. Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Banda ukhuthaza uMugabe lenkokheli yakhe ukuba ahloniphe isisekelo sombuso.
Isisekelo sombuso siyehlukanisa amandla kaMongameli lamandla amajaji. Ngakho uqakathekile ukuthi bahlonitshwe ngenxa yokuthi yinto ephakathi kwesisekelo sombuso. UMongameli wethu ulamandla akhe, kodwa amandla akhe ayafinqa umsebenzi owamajaji kulomqondo wokuthi ngabe kungafakwa abantu abangakwanisa ukuncedisa ilizwe lisiya ekhethweni olutsha. Ngoba ukhetho olutsha esilufunayo kuyamele lukhangelwe yi-United Nations. Ngenxa yokuthi siyakwazi lapha eZimbabwe singathi kulo khetho olutsha kuba lodlakela, kuba lokuchaya kwabantu, kuba lenkulumo eziningi.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe umfundisi Tafumane Clement Zenda uthi kumele axolise uMugabe kuZulu weZimbabwe labemithethwandaba ethi lesi yisikhathi sokutshelana iqiniso hatshi ukucatshelana.
Into embi ngomgabe yikuthi uthanda umuntu omtshela into athanda ukuyizwa. Thina soze senze lokho, sifuna ukuthi ke simtshele singaze samkhekheleza ngamazwi. Asoze sikwenze lokho baba Mugabe, ukuthi sikutshele into othanda ukuyizwa. Yithi abantu abakuthandayo ngoba sikutshela iqiniso.
Waxwayisa uhulumende ukuba ehlukane lomkhuba wokuzitshela ukuba nguye kuphela ozalibusa leli lizwe nokunaphakade. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izikolo zesigaba semaNdebeleni zisilela ababalisi ngapha uhulumende esithi amatitshala asezehliselwa imali abayitholayo eyama-allowance. Lolu dubo lubhahile elizweni jikelele, kodwa isigabeni lesi lubikwa selutshiye amatitshala asebenza khona wona lawo emalutshwana esekhonona ngoba sekumele asebenze ukuphindwe kanenginengi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yamatitshala e-Progressive Teachers Union, umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Ye, isimo sibi kakhulu ezikolo lapha ikakhulu ezemaphandleni. Ye, ngoba ke siyananzelela ukuthi zikhona ezinye izikolo ezingelaba abalisi abeneleyo. Njengoba sisazi ukuthi ke uhulumende uthethe inyathelo lokuthi angasabuyiseli emsebenzini labo ababambela abanye esibabiza ngokuthi ngama-relief teachers. Kukanti njalo kasazange awabuyisela emsebenzini labo abantu ababe lama-contract a-close. Abantu ababuya ngesikhathi se-amnesty kasazange wabisele emsebenzini. So sekudale ukuthi-ke laba bantu abasemsebenzini babona ukuthi-ke bayakhanyela bonke abantwana abasesikolo. Kukanti-ke zona ezizikolo-ke ziyabe zilababalisi, kuthole ukuthi mhlawumbe ababalisi babili belama-class angu-7. Konke lokhu sokusitsho ukuthi kukhanyelwa ngababalisi ababili, osekudala ukuthi-ke kungabi lokufundisa okupheleleyo.
Kungani kanti vele kukhanya udubo lolu lubhahe kakhulu esigabeni seMandela?
Ye, udubo lolu lukhanya lukhona ngapha ngesigabeni seMandebeleni, ngoba siyakwazi ukuthi-ke indlela yokuthi-ke izikolo zeMandebeleni ubuningi bazo zikhathana lomgwaqo, kanti vele ezinye kaziwakhiwanga kuhle. Isikhathi esiningi bezilaba abalisi abalutshwane abafundele umsebenzi. Kungakho-ke sekubetheka basabuyisela ababalisi abangafundelanga umsebenzi. Lokhu kudala ukuthi-ke izikolo eziningi zisale zingelababalisi, ngoba bavele balutshwane ababalisi abafundele umsebenzi abakulezi zigaba zeMandebeleni.
Manje lina njengenhlanganiso kukhona yini elikwenza?
Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sesikhulumisane lohulumende simazisa ukuba kaqhathe ababalisi ukuze babuye bazefundisa lapha, ngoba nxa kungasaqhathwanga ababalisi lokho kudala ukuthi-ke abantwana bangafundi, njalo labo ababalisi abasemsebenzini sebesebenza kanzima bezama ukuthi-ke bakhangelela labo abantwana abangelaba balisi.
Hello ke ngumnumzana Vusi Muzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ, uxoxele Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lingali tshona njani izulu kandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa legqwetha elimela abantu ababotshwa eLupane bexotshe umphathisikolo obabesithi yena kazi ukukhuluma ulimi lwabantwana lapho ayefundisa khona. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle. Ya, ungasitshela ukuthi udaba lolu olweLupane lwaqala njani, ngamafitshane? Usitshele nje ngamafitshane.
Ngamafitshane kulo mphathi isikolo wathiwa Mrs. Bonyongo, kade ngumphathi wesikolo seMlamuli Primary School eLupane. Yena lamanye amatisha abafundisa abantu abancane abaku-grade 0 laku-grade 1 ulimi lwesiNdebele abaluzwisi, bethu abakwanisa ukukhuluma isiNdebele ngoba vela eMpumalanga. So bebefundisa abantwana abancane, bebafundisa ngesishona ukuthi bafunde ngesiNdebele. Abazali le-SDC basebehlenza umhlangano, abuma ukuthi kungcono kubhalele i-Ministry of Education incwadi ukuthi no, lokhu kufumanisa amalungelo abo njengabantu, la malungelo abantwana ukuthi kufanele befundise ngolimi abalizwisayo, ngolimi olu-prefera ngabazali babo. Basebebhalele i-Ministry of Education incwadi becomplaina njenge-SDC labazali. I-Ministry yasi-respond no, izazixwayisa isidaba langikhona ukuthi imdingela kwesinye isikolo. I think izikolo zavala, i-temenja yathi ivula oyisungulwa kwakhanya kungela mahluko. Abazali basebenza enye imeeting, abavumba kono bangcono senzeni othi umphathi isikolo sebeyabuyela kibo dingele esinye isikolo, ngobe lokhu efundisa abantwana ngolimi lwemzini akubaphathi kuhle. Basebehamba baya esikolo basebathi ngo-10 babe batshaya ihera ibizile assembly isikolo songizabe wasemba basetshela umphathi nomphathi abasamfuna esikolo. Ithink amafitshane yikhokhonoko.
Bangaki ababotshwayo njalo bangaphi?
Bayisithupha. Hayi, bakhaleswa kwamanje bakuba kubheli bayisithupha ababotshwe.
Manje wena njengegqweda, kuyini kakhulu elima ngakho kudaba lolu ukuthi libavikele laba babotshwayo?
Asivumi ukuthi kule cala eladalwayo, ngoba ngesisekelo sembuso esisha esiwumthetho omkhulu elizweni, abazali bale mvumo namandla ukuthi demonstrate loku petitiona bale mvumo futhi ukuthi express obekhulume imbono yabo abayifunayo so le mvumo futhi yenza ama cultural practices abo ubuntu babo lesintu sabo kuyale sigcina kile so ngakho lokho okwenzakala namuli akulanto yaphambanisayo ngolamthetho owaphambanisekayo ngase ngicela kumanje ukuthi engondabela ngikhona idlulisele econtial court so court isitshele icwayisise ukuthi section 46 subsection 1 so criminal codification reform act constitutional kumbe kakho constitutional seni inkundla yasicela ukuthi ngangcono senza ama martin submission esafayela mhlaka 19 September 30 iphendile mhlaka 26 September manje